Chokwadi, tiri kutoedza nepatinokwanisa. Izvi ibasa ratakatotanga kubvira gore rakapera. Takawanisa zvokushandisa masanitaiza, mamaski, tikatobatsirana nemamwe makanzuro kufefeta nzvimbo dzinoshandira vanhu kuti dzive nzvimbo dzine utano. Saka mushishi ratitori mugore rino tiri kutotsvaga kekare iwayo masanitaiza nemamaski nemamwe anonzi mawashing buckets kudzimwe nzvimbo. Takatobatsirana nemalocal authority tikatoisa kuitira kuti vanhu vakwanise kushanda, uye tikuedza kurukurawo nemalocal authority kuti misika inoshandira vanhu nedzimwe nzvimbo dzakasiyana dzoshandira vanhu pave panoiswa mukana wokuti vanhu vakwanise kuchengetedza kana kuremekedza nhau yesocial distancing.
Ko, zvii zvamuri kuedzawo kuita mukushanda nehurumende?
Takanyorawo gwaro kuhurumende tichiedza kukumbira kuti tive nehukama neministry yepublic service labor and social warfare, nekuti ndiyo inoitawo zviri maringe nesocial warfare yevanhu, kuti tibatsirane kuti hurumende ive nechidanhoro chainotora kuvanhu vayo vemunyika mayo. Asi chimwe chatukuedza kutowedzera kusimbisa tichikumbira kuhurumende inyaya yekuti especially nyaya yemamaski yakutofanira kutova basa rekuti hurumende ikwanise kuti nyika yose ikwanise kuwana mamaski pachena.
Zvakamboitika here izvi uye zvingakwanisika here vamalaya, tichionawo kuti hurumende inenge iri kutiwo yakaomerwa?
Takaona panguva yeHIV and AIDS pakazoitwa basa rakakura rekuti nzvimbo dzakasiyana siyana dzinosangana vanhu panoiswawo zvokuti vanhu vararame like makondomu kuti vanhu vazvidzivirire pavanenge vari panzvimbo. Saka ndozvati kuda kuedza kutiwo hurumende iite kuisa mamaski panzvimbo dzakasiyana siyana kuti mumwe nemumwe awanikwe asina chikonzero chinomutadzisa kupfeka maski.
Tombotarisa kuti manga makutosvika gore muchinzi musaende kumabasa. Mungati zvinhu zvakamira sei kunhengo dzenyu pari zvino?
Nyaya yelockdown muZimbabwe idambudziko rashungurudza vanhu vazhinji, kwete vazhinji, vanhu vese vanoita basa remaoko, nekuti pekushandira pose pavo panga pakavharwa panguva ino. Kubvira gore rakapera muna March kusvika pare zvino tamuna 2021, takutosvika pakati paFebruary, vanhu vachiri ngori kurarama upenyu hweunjake njake nekuti mukana wokuti vashande wakavharwa. Saka zuva 15 February mukuru wenyika President Edi Mnangagwa vakapa chiziviso chekuti lockdown iri kuwedzerwa kweimwe mamwe masvondo maviri. Chatingangoda kutaura nekuda kwechiziviso ichi ndechekuti padonzvo ravo gumi nerimwe vakazotaura vakati vanhu vemabasa emaoko tichavapa mukana wekuti vashande mamakets kana vachinge vachitevedzera zviga zvinotaurwa nevakuru vakuru vezveutano pasi rose, inova World Health Organization.